ya World Cup tiri kufara shukuru kuti nguwa ya shika ya World Cup ya shika wea tukarenge wa ataule tauda kuona kuti nyanzie ya ino kwena kukunda zine nyiki ya nde hipi as far as kusika kuti nge jana chatura right now shwa hakune chatuwa akasina nyika hiki shwa hakuna kana nyika kuti tingati ii ndo chatura but kune ma household names wa garari takata kwa Argentina, Brazil, Spain, France ndo wa tika tango tuho kune Belgium ndo wa tika tango tuho a nika jipano ndo pane ichawa nika jitera mkombe bachi ma access achanga aka zara gorelino
takawona nezuro Premier League ichiri taura kuti wachambo mira mitambo kusika nyaya ya World Cup ya pera munoona sekuti vatambi ava vapiwa nguva yakakwana here yekuzorora vasati vatangidza mutambo uyu
nguva yekuzorora havana kupuwa nguva yekuzorora ende ndo zvimwe zvakazingotyira kuti chinokwanisa kuaffect performance yemaplayers ende makada kuona dzimwe nyika dzakatangirwa naEngland vaiva maplayers ari very key angasvana ngari kuworld cup akatokuvara asikwanisa kuendako and also muchaona kuti even after World Cup kune mamaplayers achakuvara kuworld cup ikoko whereby they may not even return kumaleagues awo ekueurope vaine utano hwakanaka saka ndoona kunge World Cup kunge yauya nguva yakaipa yein between mamatches I think the reason why vazviita is because of the region where the World Cup is being played kana anakwanisa kuwana imwe nguva yakanaka yekuti vatambe because ukoko kunopisa saka ndosaka vatamba nguva inoi
kuafrica uku munotarisira kuti timu dziriko idzi dzichaitawo mashuravo sezvatakamboona dzimwe dzichizama kuita makore apfuuraya
ya kuafrica ndikuona paine chance yekuti vanokwanisa kubudirira I think nichaona paine two kana maafrican countries anokwanisa kusvika mumaquarter finals kune Senegal ndiyo imwe iri mugroup iri musame group I think iri mugroup B kwaita Tunisia iri mugroup D kwaita Cameroon iri mugroup G Ghana group H saka ndirikuona vachikwanisa kuqualifya to the next round ndirikuona maybe two countries from the next round vachipinda muquarter finals ende zvaita dipata pekuti anga kuti hapasina timu inonzi haigone kana kuti inodyerewa each team ine machances ekuqualify zvo zvakungoenderana ne tactic strategy nezuva retimu iyoyo kuti is it going to be a good day for that team to qualify or to win